Studio 7 yaona vanhu vakawanda vanga vachitengesa zvinhu zvavo mumugwagwa uyu kuvanhu vanga vachipfuura nedzimotikari. Asi vatengesa vanga vasina kuzvidzivirira kubudikidza nekupfeka magirovhosi mumaoko avo pamwe nekuisa mamasiki kumeso kwavo kuitira kuti vasabatwa kana kutapurira vamwe chirwere checoronavirus. Izvi zvinogona kupinza vanhu vakawanda munjodzi yekubata chirwere ichi, icho chauraya vanhu vanodarika zviuruzana nezvitatu pasi rose, uye kubata vanhu vanodarika miriyoni imwe chete nemazana manomwe ezviuru pasi rose. Mumwe murima angoda kuzivikanwa nezita rekuti Charles, uyo anga achitengesa kunze kweguta recheGutu, audza Studio 7 kuti kunyange hazvo nyika yakavharwa, havagoni kuchengeta zvirimwa zvavo kwemazuva 21 akatarwa. Murimi uyu atacharamba achitengesa madomasi, mazai pamwe nebhinzi kuitira kuti zvisaore pasina zvitenga.
Rima tiri pacheGutu, chatiitisa kuti tigokwanisa kuya kuzotengesa maproduces edu inyaya yekuti tinorima, saka anokwanisa kuipa tikaramba tiri mudzimba for the next 21 days. Hapana kwatinozokwanisa kuwana mari, nzara inenge ichitirova mumba. Hatina zvimwe zvatingakwanisa kuzoita nawo kuti tikwanise kuzoramba chirima.
Mumwe anga achitengesa magaka vatinotenda ndou vaudza Studio 7 kuti havaoni pane dambudziko pakutengesa kwavo sezvo vanhu vanenge vari vashoma panzvimbo yavanenge vachitengesera.
Ndinenge pane chakaipa as long tisingaite more than 10 sezvinozoitwa pamafilimu ekuzoti vanhu vanenge vakazara-zara. Kana vanhu vari vashoma sezvo 2-3 mukona patoro nemore than a meter, but more than a meter, but I think it's okay as long vanhu vasingazowandisi panzvimbo 1. Zvinoita kuti zvifambise utachiona hukura.
Vando vatiwo kunyange hazvo vachinzwa kutya nebasa ravari kuita panguva ino yechirwere checovid-19 vati hapana zvekuita sezvo vachirarama nekutengesa zvinhu mumigwagwa. Asi vatiwo vari kutora matanho akasiyana-siyana mukuedza kudzivirira kupararira kwechirwere checovid-19 ichi pavanenge vachitengesa, kusanganisira kusabatana maoko nevatengi uye kugara vachishandisa mushonga wokuchenesa maoko avo nguva dzose. Asi vandoo vabvuma kuti vanogona kubatirira chirwere ichi pamari yavanopiwa nevatengi sezvo vachingotengesa zvirimwa zvavo nemari yemusho uye vasina kupfeka magirovhosi.
Panoti chiti but magirovhosi tinawo zvedu pakuti kana taakuseva hatiwanzobatana neyo maoko maoko aivo. Tine maplastic atinoisira zvinhu, hatipana nezvinhu maoko. Pamari panotonezo kuti tichitongobva kumba tichobva panapa tinotonogeza maoko nemasanitizer chedu.
Mumwe anga achitengesera kunze kweguta reGweru audza Studio 7 kuti kunyange achiziva kuti kutengesa uku kunomuisa panjodzi ati ari kuenderera mberi nebasa rake kuti awane cheuviri. Studio 7 yaongorora ikaona kuti mapurisa nemasoja ari kutenderera mumaguta pamwe nekuongorora vanofamba pakupinda nekubuda mumaguta, asi mushure mekubuda mumaguta hakuna vari kuongorora. Mutauriri wemapurisa vapounyati vaudza Studio 7 parunhare kuti mapurisa achange achiongorora kuti kune vatengesi vari mumugwagwa here. Vanyati vati zvakakosha kuti vanhu vativedzere zvakatarwa kuti nyika ikwanise kurwisa chirwere checoronavirus ichi.
Mashipinwa tinotomaendesa kumaofter commanding provinces vekuchinoi, mashwest vekumidlands kuitira kuti vaongorore zviri kuitika ikoko kuti zviri kumbofamba sei, nokuti nyaya yehombe ndeye kuti vanhu ngavachengetedze utano uyezve vaite zvinhu zvakataurwa nehurumende apo tiri kurwisana nechirwere checovid-19.
Asi masangano anomiririra vatengesi vemumugwagwa anoti kuvharwa kwenyika kwakaisa nhengo dzavo parumana nzombe sezvo dzisina dzimwe nzira dzekuwana zvekuzviraramisa. Zimbabwe yakavharwa nemutungamiriri wenyika mwedzi wapera kwemazuva 21 senzira yekudzivirira chirwere checovid-19, icho chasiya vanhu vanodarika mabhiriyoni 4 vachigara mudzimba pasi rose. Ndakamirira Studio 7 muchegutu ndine Rutendo Mawere.